arundi rwakakosha zvachoserwa kuratidza pachena kuti zvainyebwa nevamwe vaivaya vekuopposition kuti isusu tichazokudzoserai minda, tichazokudzoserai migodhi, tichazoita independence kuti idzokere kuvarungu. Zvese zvese izvozvo zvashaya basa. Saka taakutanga ukama hutsva neamerica yanga yakanyeberwa kunzi ingangochinja hurumende yezimbabwe. Tiri mumafaro nenyaya yekuti tave kuwirirana pave nekutanga kuwirirana pakati pezimbabwe neamerica. America yenyika hombe, Zimbabwe yenyika diki, tine tunhuwo twedu vanhu vemuzimbabwe. Tikanzwana neamerica chinhu chakanaka kuti nyaya dzekufandudza nyaya dzeupfumi hwezimbabwe dzienderere mberi. Hapana chinhu chinombonakidza kuti nyika yedik nenyika hombe dzingove negakava risina maturo.
Asi ka America ichiri yakatemera zvirango kune vamwe vakuru muzanup f, hamuzoone zvichikanganisa here kudyidzana uko?
Chiripo ndechekuti kwatabva ndokwakwakashata, taakuenda kwakanaka. Kusangana ikoko kuchapedza zvese zviva zvamuri kutaura izvi, dai zvaramba zvakadaro. Isinongove nekariro yekuti kana vanhu matongotanga kuwirirana chete ramangwana ravenge rajeka.